vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa. Mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirishonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakasvudwa musi wa1 August kubva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Bvazuva iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonhora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
VaMunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. VaMunetsi vanoti pari zvino kuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bullet muviri wangu, ndochikuru chandiriuda for the meantime. Lesi vakwanisa kubviswa bullet. Muno madokita vato vakwanisa kuribvisa, asi kuindia kuindia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. VaChivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. VaChivhanga vanoti ivo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Pano vanogara 7 days kuti gumbo rangu ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ira vanasangana netsaona nandiridhiraivha, saizvozvo hasati adzokera kubasa. Ndichongochengetwa namukoma, mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Ichochokwadi hapana kana chati chauya, retai siri kuti vaikwanisa kungotipa mugove wekuti inokwanisa kusustaina kalife nengo mhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndo pandakasangana netsaona iyo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa, ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika anything whatsoever, hapana chaassistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling. Ndakanyanyokukuvara zvemukati zvokuti mamwe maningirikini maeffect acho akazonyanya kubuda nechando, senge ndainyanyonzwa mabayo kuenda inside nekuleft kukuandaitenge kutsika kwandaitwa ndichikikwa nejombo ndokunobva kuwadzi. Saka zvaiitira mukati zvokuti hapana kungorely on pain easy, kungonwa mapiritsi ekunyaradza marwadzo.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yaNyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kusaidi regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo, havasi kukwanisa kureiza mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Roslin Hanzi vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa hapana acharipwa, uye hapana kana musoja achasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva kuti anochujiswa, kuti aonekwe kuti mhosva yaakapara iyi anofanira kana achivharirwa achiendeswa mujeri kana kuti nzi abhadhare muripo anofanira kubhadhara muripo wemari.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbo vamutungamiriri weSouth Africa, vakalema Mohlande kuti vaongorore chaiyo chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yava Mohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vatiti vanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashaikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. Nezuru America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namosanyatwe, pamwe nemudzimai wavo, amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirira Nyanga North muparamende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa kwakaitwa vaSanyatwe zvirango neAmerica uye rasvitsa nhasi nyunyuto yehurumende kumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.